ndanga ndigire zvangu ndipa musha pa mukomala mibhizu vanova ivo branch chair wemembrane central zvino ndigire pamusha pavo apa tiri pedo negedhi rakavhurika tauya rori remasoja aya anozivikanwa achinzi mapuma vakajamba varume vanosvika ivo 8 vanga vakapfeka uniform yemasoja nevatatu vanga vakapfeka yechipurisa saka machinda aya paadzika vatikomba vanga vachidedzera vachiti tavabata tavabata tazovabata tazovabata zvinoindika kubvunza kuti okay nhaurirwa iripo ndei vabva vatanga kundipa mambama vachindikava vachindirova vabva vandidhonza nebvudzi vakadhonza lamek bizure nebvudzi rake tikakandwa murori muya lamek bizure akanzi vata pasi murori muya raakufamba rakananga mebhoreni shops bvavatiswa pasi bvatanga kurohwa lamek bizure nemvoma nechimwe chirabha nechimwe chicheni chazomucheka musana vachimurova vachiti unoassociata nemapolitical gangsters ani ndozwira vashandisa iroro vatanga tirova tichikwidzana shewood vachingotirova vachitiva mushafu musoro nekumusana u tikakwidza tikapfuura mary park tikasvika kudzt tava kudzt manje ndopavazoona vatichi mudzimai anozilidha mulenga vata atinaye anovai mudzimai wakansela tenfotingadzori nenhaurira kuti anga akabereka mwana wabva wamuti adzike pasinamboti chinhambo chakadai ndopavazotitisusitidzike vaita zvokuti rasira pashe tikabatsirwa nemumwe muchinda tibatsira tikawana transport yekudzoka kune bhoreni tikanofaila report ndo zvaitika nozara nhasi
saka mamhangara kumapurisa
tamhangara kumapurisa tikavhurisa dhoketi tikapiwa mamedical whatever chaiyatidhokumenti yawe
munogona here kutipa nhamba yeripoti yenyu yamaita kumapurisa
irrb 44 21 892
mavhurira papolice station ipi
Mebhoreni police station
saka munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here
hongu ndezvematongerwo enyika nekuti vanga vachitondiziva nenhaurirwo yekuti ndiri kutoenda kumatare nenyaya iyaya 19 February flash demonstration vatikaita mutaun so masungiro atakaitwa munongo aziva namakomboro aruzishi takasungwa nemapurisa akawandisa zvikukutu asi tirovashoma kudaro ende mawira avaita ndomawira avakaita musiwo ende nekuti tamuziva ini ndaandisina hangu mhaka yandapara ndakazvigarira hangu nevanhu vangu tichihurukura zvino
tiri kuona vamwe vanhu zvikuru vanenge vakarerekera kubato rezanu pf vari kuti nyaya idzodzi dzekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vemdc kutoshwa nekukidnapwa vari kuti muri kuita inonzi stage managed kana kuti muri kuzviitira mega kuti muwane vanhu vano kunzwira itsitsi munoti
rangarirai kuti vanhu vezanu pf vakamboti bhondi noti rinoshanda handiti asi rakakonyiwa handiti ava vanhu ava ndohunin'an'a hwavo ndohunhuku hwavo hwekureva nhema vanhu vachitambura vanhu vachishupika tarwisa kuti vanhu vange vaine chokudya vaine pokuvata vaine upenyu hwakanaka torobwa neshira iyi vobva vaenda pamberi vachiti aiwa vanhu vanoreva nhema kwete 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 vanhu vari kushupika ndozviri kutoitika tiri kutorobwa musi nenguva vana makomboro aruzivishi vanzwa nekurohwa ivo vana lamibizura kutorohwa kwavari kuitwa kwanditi nezvakaitwa nhasi handiti vari kutongotitambudza ndo maitiro avo ine ndozvavanoita saka kungohwereketa kwavanenge vachingoitiwo zvavo asi hapana ndo maitiro avo ndo kuita kwavo
iye zvino muchibva pamapurisa ipapa muri kudzokera kumba kwenyu here kwamuri kuti ndokwamatorerwa muri kuita sei
handikwanisi hangu kudzokera kumba ndichatongoona kuti ndodii kugozhegwa nekudii saka ndichatomboona izvozvo ndakutombotsvaka tsvaka kuti ndovata pai ndogarei muchingwa chatakatarisana nazvo izvi